Mukoma Sebastian mungatudze kuti pane damba refere ramuri kubika ratinga tarisire mune ramangwana zvakabira sei
tiri mumastudio kutaura kwatirikuita kunoku kugadzira rimwe damba refu zve damba refu idzva ratinoda kufurisa 2019
mune vamwe vaindi vamuri kuimba navo here kana kuti muri kurova muri mega
ndiri kutarisira kushanda nevaimbi vakati siyanei vakawanda vamwe vaimbi vanowanika vari munyika yedu yezimbabwe nevamwe vaimbi vanowanika vari kunyika dzekunze kwenyika yedu yezimbabwe sezvamunongozivawo kuti vakashandawo nevaimbi vakati wandeibva muzimbabwe padamba refu rangu rokupedzisira randabva kuita gore rata kuda kupedza rine rinonzionererwa jesu panova ndoba musongo yandakaita kuna jape zvainonzi mweya mucheni mutakure tiende kwozoitawo zveyandakaita nababa shero alex macheso inonzi maria namarita zvisanganisirawo neimwe yandakaita navahanzvadzi vangu puden katemeni mbofana inonzi mama maihiro saka ndiri kutarisira kuzoshanda nevaimbi vakati wandei donzvo riri rekuda kusimudzira music yangu kune dzimwe nyika kuti tishambadze nekuparidza nekusimudzira zita rajehovha tichibuda munyika medu
Asi munozvifambisa sei koma Sebastian tirikuona kuti munoimba nevaimbi vakasiyana siyana vanoimba misambo yakasiyana siyana asi imi muchiimba nziyo dzechitendero
maonero andinozviita imi ndingati kana taakutaura tiri kuchechi ndiri muvhangeri kana kuti pachirungu vanoti evangelist basa rangu guru inova ministry yangu rekuunza vanhu kuna jehovha ndiri muredzi wehove ndiri muredzi wevanhu saka donzvo rangu rakanyanya nderekuparidzira veruzhinji vatinenge tichida kuti vazive kuti kudenga kuna jehovha kuna musiki saka kana ndichinge ndichishanda nevaimbi vamwe vanoimba secular ndiri kuda kuedza kushumira through those people tichiunza vanhu kana kuti tichitaurira vanhu zveukuru hwajehovha nevaimbi vandinenge ndamboti tsanangurei pandambotaurapo
kambo kandinofarira ndinofunga kanofarirwa nevakawanda iko mweya mutsvene kamakaimba najaprasak tiri kuona kuti kana payoutube apa vhidhiyo yacho iri kuonekwa nevanhu vakawanda zvikuru makashamisika here neuwandi hwakadai wevanhu vari kuona vhidhiyo yenyu
ndingangodaira kuti yakashamisika zvikuru neuwandi hwevanhu vatingati yakaita maviews akawanda kudaro payoutube saka pari zvino kutaura kuno it's one of my best videos so far that is managed kuti ikwanise kungewo ichionekwa nevanhu vanopfuura over 1 million zvichikwira zvichienda tikatarisa iye zvino kubva patakaibudisa nenguva yairi izvezvi nepayasvika tikuona ukuru hwamwari saka ndinongodewo kutendawo mukoma mukudzi mukombe vakabvumawo kuti tiparidze shoko kuburikidza nechimbo chinonzi mweya mutsvene ndichakure tiende icho
zvafunuka zvatiu mweya mutsvene zvanga unobayira Kuchinda mnyanga, ngoma yetu pata. Kubaya moyo inoti, kutega kutamba nzuru. Kutega kutika mjaki, mabombo leo, mbombo ya mambo. Ayama, kutenda ikoko, nuru ya. Mabombo leo, mbombo ya mambo. Ayama, kutenda ikoko, nuru ya. Ayama, baba mjau. Ayere kino chwa baba mjau ya. Sina kureti ende kami padwe, lakini sina kureti ende kami. Sina